hao kulao wana wano webae masina kwenye kumbamba kulao kutiwa na wali support.
Avo ndevamwe vechidiki vachikurudzira vagari vemukambuzuma kuenda kunonyoresa kuvota munyore anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muMDCT Youth Assembly mukambuzuma vaSimon Mafunga vaudza Studio 7 kuti vaita chirongwa ichi sezvo pange pasina ruzivo munzvimbo iyi pamusoro pechirongwa chekunyoresa vavoti patsva chebiometric voter registration kana kuti BVR.
Vabereki vakawanda BVR vangasina kuna chakuinzwisisa ndenge sina kuna chakusvitswa kune vanhu sematasiro atachifunga kuti anga asvitswa nehurumende yanyairipo. Vabereki vedu parezvino tisu takutovazivisa kuti chii chinonzi BVR. Wese munhu watiri kusvikira pamba pavo tichitaura navo tichiwadzana navo vari kutigamuchira mune.
Vamafunga vati chirongwa chavo chafamba zvakanaka uye vafara chose nekutambirwa kwavaitwa neveruzhinji vechidiki vezanupf vapinda muchitiko ichi asi havana kuda kudomwa nemazita avo sezvo vange vasina kupiwa mvumo kubva kubato. Mumwe wechidiki wezanupf audza Studio 7 kuti afara chose kuti afamba achibatsira vanhu kunyorisa kuvhota zvisinei nekuti munhu anotsigira bato ripi.
Ndaona kuti tifambe nema proof of residence zvazviri izi kwezi kana ari lodger maybe landlord vanogona kuramba ne proof of residence yavo kana kuti nepepa remagetsi kana remvura. So tangoonawo kuti isusu tatingabatana nevebvr zvaita izi kuti tifambe nemapepa aproof of residence ana mahafjatis kuti vane tichazongopo vanhu tichifamba uyezve tichiencourageana kuti kuregista kuvhota sewhole nation chichakangonakawo.
Mumwewo wechidiki weMDCT asina kuda kudomwa nezita rake sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau zvakare ari gweta audza Studio 7 kuti afara chose nechiitiko chanhasi sezvo abatsira vanhu vakawanda nekuvasainira magwaro anoratidza kuti vanogara papi izvo zvinodiwa kuti munhu anyorese kuvhota.
Tada tine ma affidavits atinenge tinawo akakomishinwa nemacommissioner of oaths emuno muZimbabwe atakatifamba nawo atakatinyorera vanhu as proof of residence kuti pavanenge vasunungura vawana mukana voenda vanoproducer that affidavit.
Vechidiki ava vati vacharamba vachiita chirongwa chavaita nhasi kusvikira musi wa19 zvita apo kunyoresa kwevanhu kuvhota kuchapera mudunhu mavo. Vatiwo kushanda kwavaita nhasi kwaratidza kuti vanokwanisa kushanda vose nguva nenguva pasina mhirizhonga.
I think city based because chisingangodiwi invoice kukambena hakuna problem.
Zimbabwe ichaita sarudzo gore rinouya uye pari zvino komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission iri kuumba gwaro idzva revavhoti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.